commission yakutanga ku yendesa material yese inofanira kuenda kuma provincial offices and commission yatotenga zvese zvinodiwa musarudzo. Tatanga kuti to isa matende kwati chaita ma polling station at outside ma schools. Tiri kutrena futi ma polling agents ama party kuitira kuti vanyatoziva kuti basa ravo nderechii musi weelection day.
Tanzwa kuti mamwe mapepa ekuvhotesa atoenda kune dzimwe nzvimbo, icho kwadere?
Mapepa ari kuenda kuma provincial centers, ndokwaanochengetwa for each province. Kana akubva ipapo ndokwatinodana ma polling agents ema political parties ese kuti atakuendesa mapepa ari kubva ku provincial command center kuma kuma polling station. Ndokwavanoona kuti mapepa akadai aendeswa kunzvimbo yakadai, vachiona kuti manumbers akadai, maserial number akaenda munzvimbo yakadai. Asi kana be maprinters edu bekufidelity printers bekapedza province kuprinta, tinobva tati ngavaendese ikoko, vachienda vane security yemapurisa nesecurity yezeki. Izvi tinoitira kuti tichaite maproblems ekuti kwosvika zuva rokuvhota tisati taendesa material yakakwana kumaprovinces. Nenyaya yekuti neFriday tiri kuita deployment yomunhu wese ari kuenda kunovhotesa, tichiendesa futi material yese ichishandiswa kunovhotesa.
Pane gwaro rabuditswawo nhasi neZESIN iri kuti iyo vanhu vamwe vanhu vakati wandei munyika vanenge vasina chivimbo neZEC kuti ingabate sarudzo zvakanaka samutongi gava. Munoti kudii nemashoko aya?
Handisati ndaiona ripoti yacho, asi tinoona kuti kune mabato mamwe ari kuita commission as an agenda for their campaign. Saka vanhu vakawanda vanogona kunge vachiteerera mapatizi wavo pasina kunyatsoongorora kuti komishini iri kuita here chaiyo chaiyo basa ravo.